Breton nezve nyambo zvekusekesa vanhu oro comedian nechirungu. Ndakatangawo pandakapedza high school yangu pandanga ndiri 19 years old muHarare pa Booker Fair Harare.
Pamakatanga kuita zvenyambo izvi maitambirwa sei neyama neshamwari dzenyu?
Patakatangawo shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi. But ndakarerwa nana sekuru vangu ndo vakatonya sondikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda, ndirambe ndichishanda.
Parizvino tinoona kuti makakokwa imi kunge muri kunzvimbo yeApollo Theatre yemuNew York. Muri kunzwa sei uyezve zvichange zvichiitika rini izvozvi? Zvakakosha sei kwamuri?
Musi wa13 April tichange tichipefuma paApollo Theatre muNew York muno muAmerica. Ende Apollo Theatre papfuura nema comedian mahombe chaivo mu industry yedu iye comedy, akaitwa sana Richard Pryor ana Steve Harvey vakatotangira makariya avo ipapo pa Apollo Theatre. Saka zvakadai izvi zvinotondikurudzira chaivo chaivo kuti ndirambe ndichitoenda, ndirambe ndichisekesa vanhu. Izvi zvinotondiratidza kuti ndiri munzira yacho chaivo chaivo kuti ndinge ndiri pamusoro apo nemazita makuru mu industry yedu iyoyi. Saka show yedu iri kumusi wa13 April. Matickets are available pa www.apollotheatre.org.
Muchange muchiita mutambo uyu muinani?
Tichange tichiperforma nemumwe muZimbabwe, neshamwari yangu chaiyo anobva ikoko kuHarare, akakurira muMbare, anonzi Alfred Kaenga. Tichange tichitaura nyambo dzechiZimbabwe chaidzo, tichitaura nyaya dzedu zvatakakura tichiita muZimbabwe. Zvese tichange tichitaura ikoko. Uyai tiseke.